Mutongo wedare repamusoro vaIsaac Muzenda vaudza mabvetano mirira vagari uye ehurumende kuti vawirirane pane zvinodiwa kuitwa. Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Environmental Law Association ZELA vaDarlington Chidarara vanoti mutongi abvumirana navo nerimwe gweta raimirira hurumende vaCaleb Mucheche kuti vagari varipwe kutamiswa kwavakaitwa kubva kwavaigara nekuimbiswa kwavakaitwa uye muripo uyu uvepo mushure meongororo inofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isati yapfuura.
Ziriko kunovanhu vari kutonzi makuhwa ari kupfu kunovanhu vanganeko kandiinogona kusva kana kuma 200,000 zaiko saka information iriko kune vaidya mari saka tine 3 months zvekuti tikwanise kudii kupuwa judge kupuwa information iyoyo. Kana zvichizenge zvaregedza sora takubvisana kuti vai pamberi pemata
mugari wekuada Transau uye vari sachigaro weada Transau Relocated Development Trust vaDonald Mashaure vati vafara nemutongo wabuda nhasi sezvo uchipa chiedza kuvazhinji.
Zvabuda mudare nhasi izvi zvinotitifadzi ngoti zvine a ray of hope. Tinofungidzira kuti zvinhu zvinhu zvichadini zvichafamba ngokuti utongo hwavapo ngehwekuti mhosva yatobvumiwa. Vanoziva kuti mhosva vanei vanofanira kuburitsa madocuments acho and everything then from there tinenge tiri pakanaka.
Mumwe mugari wekwachiyadzwa uye vari sachigaro weMarange Community Development Trust MCDT vaMarvin Mudiwa vatiwo nyange iri garo ziva kuti vachahwina nyaya iyi kudare repamusoro
kubva kuna judge Watfadza nekuti judge ari kuona kuti nyaya dziripo asi kungoti kutanga takaise nyaya yedu kana takanga takataura kuti mumapapers ndo vanofanira kunga vari marespondents vanga vasivo saka nyaya iripo yaya kuti takufanira kuendesa mapapers edu eri location ku Ministry of Local Government asi nyaya yedu ine chimiro nyaya yedu yatambirwa saka naizvozvo kwatiri tinoti tahwina nyaya ende takamboihwina futi kukoti yekutanga payakanzi vanhu vanonga vari loketwa vanonga vakudori loketwa panofanire kuti vanhu mapatis ese awirirane kuti compensation yakamira sei saka danho ratorwa nemutongo mamutare munomu idanho ranokosha idanho richatibatsira futi kuti kune marelocations achaitwa futi tine nyaya dzekwakusena vachade kurilocatwa saka iyoyo nyaya iyi inotipe hwaro hwekuti taane pekutangira kuti kana munhu achida kurilocatwa chii chinofanira kuitwa compensation yacho inozotitinina sei saka danho irori ndafara zvikuru.
Vamucheche avo vange vakamirira hurumende mudare vati vanotarisira kuti panopera mwedzi mitatu vanenge vawirirana nyaya yemari inofanirwa kubhadharwa vagari ava. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.